ungatarisa mamiriro akaita economy ndeyekuti zvinhu zvihombe zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hufambe zviri kushota zviri kushayikwa zvinova izvo kuti magetsi mvura nefuel tingati energy hakuna energy yakakwana munyika saka makambani haangagone kuproducer zvakakwana asina zvinhu zvino zvekushandisa kuti aproduce saka makambani mazhinji anenge ari pacapacity utilization yakadzikira kana chiti capacity utilization kuti capacity yamunayo muri kuproducea zvakadii capacity yacho yakadzikira zvikuru vazhinji vari kuproducea at between 10% and 20% capacity saka mukaona zvakadaro itimizi mabhajeti enyu amunee makabhajeta kuti tichawana mari yakati hamuawani nokuti hamusi kuproducea saka izvi zvinhu zvenyu zvamuproducea zvinodhura nokuti hamusi kubhenefita from yatinoti economies of scale kana muchiproducea zvinhu en mass zvinochipa nokuti muri kubhenefita from economies of scale asi kana muchiproducea ma11 11 zvinokudhurirai nokuti muri kurana mushiri wese unofanira kuproducea zvinhu zvakakwana iwo uchingoproducea 10% or 20% saka zvamunoshandisa kumurana mushini izvi zvakangofanana sero muri kuproducea zvinhu zvishoma kana zvinhu zvakawanda saka makambani ari kuomerwa zvikuru saka hatingashamisike kana pane makambani ari kuita chigumura kuti ava vanhu vashandi chimboendai kuba nokuti hapana basa nokuti kana vakaramba varipo muchada kuvabhadhara hamuzokwanisi kuvabhadhara nokuti hamuvikita mari yacho yekuti muvabhadhare saka izvozvo zvatotanga zvaakuita kunge tadzokera kuna 2008 saka mabhizinesi ari kuomerwa zvikuru saka mukazonzi chikwidzai masalaries evanhu vasiri kushanda 100% vari kushanda 10% or 20% of the time hazvizokwanisi kuti muvape salary yavari kuda chero muchida henyu kuvapa
vashandi vari kuchema-chemawo vamurefu kuti dzimwe nguva vakagumurwa havasi kupiwawo mari nemakambani zvekuti vari kusara vogumisira vodya nhoko dzezvironda
kana kambani ichigumura inenge ichitoti hatisisina mari saka kana musisina mari mukutotirai kuti museve tishoma twamuinatwo itwotwo saka dzimwe nguva mari yacho yekupa vanhu inenge isina kukwana saka munogona kuzoipiwa over a longer period asi kambani ikatovhara zvakutoda kuti kubhadhara vashandi kwacho kunogona kutonesa nekuti kunenge kusisina kwekuwana mari yacho yekubhadhara vashandi kusara kwekuti mazoita liquidate the company maakutengesa zvirimo mukambani motikari mishini kuti muwane mari yekuzobhadhara vashandi saka ndokuoma kwazviri kuita kuti kana manga musingaproduce munenge musingameke mari